Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023. Makadzirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata iroro, kutaura kuti vanhu ivo havasiri muparamendi then vozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika, vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbopfurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai, havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvatakutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzeZANU PF muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika, imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriri weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu, vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeCCC dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato reZANU PF. Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudhenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eCCC dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende, zvese izvi zvatiri kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya youyu weZANU PF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZANU PF, zvunhu zviri kutadzawo vatikati maweaknesses mu the whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamende. And vamudhenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZANU PF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaitawo veCCC anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaizvo chaizvo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudhenda basa ravo nderekufasiriteta prosesi yekuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofanira kuacta upon tsamba iyoyo. But now tikuona kuti ivo vamudhenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata iroro, kutaura kuti vanhu ivo havasiri muparamende then vozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvino expect wawo se institution yakada se parliament kuti ive inawo ma measures yokuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu, bumburo remutemo zvaro riri clear and uyezve ma court judgments akaitwawo ne constitutional court ne high court ari clear zvekare. Basa ravamudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumapakis kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatikati ma rules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei, inofanirwa kuti ivo vamudhenda here vambozeyawo kauti nevatungamiri vebato rinenge raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingadzi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurekera kubato iri kana kuti izvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTriple C vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvidzidzo yepasi vatorerai mwoyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Vamwoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadaio. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita, vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo CALA iyoyi vabereki nevarayiridzi vachiiramba?
Panyaya yeCALA hatinati continuous assessment learning activities, ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yeCALA nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive. Tatenda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa mazamanisho negrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei ine zvikwanisiro ine maethics akanaka ine varairidzi vari kuhora ine mari dzose dzakakwana nekuti kana tarega kuita mazamanisho negrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripoti inofanira kunge yakaitwa nemazvo pachitwawo nyaya maskews tichiona vana kuti vawana maskews api chievaluata zvichienda zvinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinozwa kau kuti kurudziro iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults awo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamaks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Zvikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamaks yegrade 7 chete, takuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazonyanyaitikawo zvakare ndechekuti vana nevarairidzi vacharelaxa. Unozoona tane dambudziko rekuti pusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Titori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills nekuti kumashure kuvarairidzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubudisa zviri nani. Ndopabva chitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashurisa zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorekere kumashure. Hatishori pfungwa dzavamoyo asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichekuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanisho negrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association. Iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Ina hangu pandaiwa pandaiona aine kunyange yakauya hana kuona kana kutaina nemamaofisi anonotakana kupaziwa pandaiona adhedikezidhat pakaita mutangano nemaresidents association last nameya netimu yake yese kana kataurtrate kataura mapossible solutions maprogress achiita encounter bcause hapana chekuhambisa. Mvura yedu the source of the water is lechiero. Lechiero yakavakwa kare kare ichiita cheka for 170,000 to 200,000 chiefs. Ino munouma nevanhu mamiriyoni. Lechiero haichakwani. Pane pachida another source of water to draw water from. So that's why chaitaudza nyaya yekunzi dam isati yaperawo. And kana mbidza masource of water anoprovidewa nehurumende not the country. Kanzi chanoita kunotora mvura nesource of water inenge yaprovidewa nehurumende yotsita mvura iya vopa vagari vagari. So zvikuitika ndochii number one. Source of water yedu yadiki papopulation yemunomu. Source of water yakagadzirwa kuvanhu vashoma pane vapo izvo. Chechipiri vava neproblems yemachemical. Pane iyo yachona iri kuprovhaidzwa muHarare nemachemical nemamapatsi akafa.
Michini yamunoti yakafa iyi nemapatsi nemishonga zvamunotaura zvazviwanikwe here munyika?
Right now sasinda masat esi tine whole team yekanzi whole leadership yepakanzi tichisangana nevanhu vekutenyeri vanoprovhaidza mapaidzi ozvino yacho yaive mapaidzi akaputika akaita Inapai takaora so so pada zaman kita naik ke kereta tu bateri kita ada tujuh puluh ribuan. Jadi tu makemikal, pada zaman kita ni anak anak pun ada makemikal. The past two three been very good in banyak water provision, and the layer been getting a lead. The town collecting itu, nanti ni awal itu, ni mah era kurva kurir kata. Kita ni ke show tu, buraya tu capacity tu ni ayo, tu ni anita. Babichi itu ombe, ini mana orang itu over, mari beli berapa juga. Jadi tu kali tu kita rumah itu, orang yang awal dan, orang yang saya kata berapa orang nak buat cara kerja tu, orang rasa buat cara.
Mudahori wekan suru, yeah, I'm sorry, abu wangwari mkuru wa Harare Residence Trust, wa Precious Shumba, wa Riparu Nare na Evans Zininga, we Studio 7.
Nuko nikuipika pa msoro pe nyaya yekuwa nikuwa kwe mvura. Ka yenda kuchipo tino gara weli shinichi wano watori na mvura yacho. We wangwe kuchipo takaita chemalo temitikeria sagaida sana maokura waname borei. Watu ita masoto masatu wasi na mvura inobuda pa tepite mumba mao. Laka itambutiko furu riliku sanga nikuwa naro kuti nyaya jemfura idambo ziko guru kuzimbo za gara zisingato wanikuwe mfura wanuwa kura ramane mfura zemumi fuku wanuwa kuwa na mfura kuma bozari kuma chechi za kacheru wa nema chechi mbama kacheru wa nema jumentari ya na hachendi shekuti mfura yema pondi mfura kanzuru ani menge jirafika iya ilikustanga na nechina iyo zozo shino ita kuti wanwarambe wachitanga na neurwere we mudumbu ilo nabu zikora kato nyanya kuwa na mukatime kutare Harare
shino wagari waru kubatana nei nechimiro echi ochitrukunza kore la yachi ilikutoramba echi wedzera
wanu waru kutambu zika shikuru tika tarisa njimbo zakaita sana dwarafe kwa exchange kutia asina mfura ye kanzuru mudumba shinchi njimbo zakaita sana Glenora njimbo zakaita sana Grenfio kumbare njimbo ya gara isinganya nyo kuneza mfura afiniko shino wanwe mumbare kuneshinao ne kuna nama jubeke wano kuna kutotora nguwa wachichera mfura mumigodi wachichera mshiborani pashiborani hapa chirikumeza ndichere kuti wano kazi wano shunguruzi wakunyanya wanawe chisikana wano shunguruzi wa shikuru tambu zigori likuto itika ndere kuti kukanzuru hakuna mazwi arikunyata kubuda pakuti watana ngurile wa gari chimiro chekuwa nikwa kana kushaikuwa kwe mfura
awa wanga wari mkuru uwe Harare Residence Trust vapria sashumba wari parunare na Evans Zininga uwe Studio 7 tatanga kunzo wa mtauriri weka nzuru ye Harare va Stanley Gama wari parunare ku Harare na Evans. Chombo tarisa ziruma pepa na uwa nasi. Kuhusu kaparizu no vanu vari kuda kudetera va jobs kala ne mari kuti varapiwe vanoti vaunganiza mari inoita zvikuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora eku America kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeye kubetsera vasikala mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. Munewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vave zana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5013. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
makadiri makadiri pa studio 7 asimbele wa shamarari lebi wanadiwa aiwa awa wano awa wizano pfu wasadaro tukutambula viduwe zuru apo wakati vya nyatambanyuka na wachawangu wakati kamuchila no kushandisa zunu zwachu kwa chitoti ngawaburitiwe mamemba za SCCC kona asizo ya nyoka itamba ngawa chungotezele wakusezo waka itoa ikupaya waka itangira ngawa ite ngawa jisi uwa mamemba za ato sereti yayo kabuli kende ngawa tezele utamba yoyo sikuto wana waka ite wa mtienda kote chinoka mchina chunengira ufika ngawaburitiwe tukutambura tunonga soso ne murombo
mudenda mudenda rikola wano nyoro watsamba ne nyori mkuru wezanpf tuwakasika kutowapa matsamba kuti yeye amchadiwe muparliament plus ubotozwisa shoko mangwana kuzeki kuti taane mama makanzira nema MP adzingwa takuda zvesarudzo itsvadzitwe maprimary apoza pasisina kawari kole wese kwete kuita zvekumbonyengerera kurumwa uchifuridzira nonono zvaimbonaka kazvirikwa kwayo kwashuga kazvakwasauti zvakuvavaka ya ndozvinoita upenyu zvonomuchecha
iyo tupusi chiro ikada kutaura nazvayo nesanupf isatiri kutumbura nechokuti kwete hurumende inobatanidzwa ndo zvakapa kuti tsvangirirai last time atikuvadzisi nesanupf izvozvo zvokuita hurumende inobatanidzwa hurumende inobatanidzwa ndiye asingatombodi zvachose kana maelefoni adzokorwa ngadzokorwa kana zvakundikana zvokutaurirana ngasi sanupf itonge timbirirai another election kukuvara hondo yenzara aina kusiyana hayo nehondo yekurwa nepfuti saka zviri nani vanhu vafe kana vachifane zhara kufane zhara munotoona hurumende kuti iripo yazvo haina chairi kuita zvinotovi nani dani pane kuti vaite hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndiye asingatombodi nekuti hurumende mubatanidzwa inopa kuti vamwe vatungamiriri vafe saka ndozvatisingafariri
masora sestudio sezi maonero angu zvinongori politics dzemuzimbabwe dzakadhakwa izi avovo vakarikoriwa maMP avo ndovatumavo uyuwo atiwo ndiri wezanupf tanyoravo tsamba kuti vana nhingi nana nhingi vakapinda zviri kunze kwemutemo saka hadzongori politics idzo vanhu vachikonewa kuvaka nyika vachingogwa nepolitics dzina nebasa rose kunongwa kutsikana konzi zvangofanira izvozvo nemasanction masanction aya ari kunze kwemutemo asi kutsikana konzi kuti avo nobhushini vanoti tongai asi zvikwama tisi takazvibata asi isu vatsigiri tisu techitambura nenzara ivo vachiguta saka politics dzavo hadzishandi zviri bheta kuti mapato ose hana zvaanoziva
makadii pastudio 7 makadii ko ndiri kutsvagawo mwana wasisi wangu anonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Handina hangu picture yake mwana wangu mwana wasisi wangu. Amai vake vanonzi Magadhaveni Taguma. Akaenda mwana iye kudhara. Amai vake vari kungomutsvaga, asi kuzivikanwa kunzi aripi. Saka ndokumbirawo vepano pastudio 7 kana makateerera audio yangu iyi mundibatsirewo mushambadze ndirikutsvaga vanonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Baba vake ndevekwamutoko, amai vake anonzi Magadhaveni Taguma. Kana pane anomuonawo rukumbiro anondibata pa 065-985-9452 kudzokorora zvakare 065-985-9425 ndo namba dzandinoshandisa. Kana pane anoziwawo iye Munashe Njanje kana Munashe Taguma tapedzera kumuona kwarusapi iiraigana.
Mm-hmm.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Fred Guni, vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose, kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kutyora mitemo yehondo aya anonzi mawar crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1000 dead, kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuboda reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuboda ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinorhanwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, kunyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusi chiri kuzvidzivirira uku, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti mawar crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vanga zvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamari dzayo ndoo mukana wekuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa kwakupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsrael izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nekumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudivi reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israel nerimwe divi uku inofanira kunge yavhurawo kuti rubatsiro urwo rupfuure. Israel iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas, asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvita akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri 91. Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwogonzera mutauro. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.